Mangwanani akanaka vatereri tino sangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27 ndira 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103. Hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarairidzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuChipinge nekuChiredzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevasere 28 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 358 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi maviri nevaviri 422. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana mapfumbamwe nevatatu 93 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezviviri zvine vana 32,004 vapora munyika vachiita zviuru zviviri nezvitatu zvine mazana mana ane gumi nevatatu 23,413. Hurumende inoti pane mashoko enhema ari kutenderera kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa15 kukadzi kuitira kuti vadzidzi nevadzidzisi vamanikidzwe kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti mashoko ari kufambiswa aya ndeemanyepo. Mashoko aya ari kuuya mushure mekunge mapurisa amboyambira vanhu kuti vasatenderedze mashoko enhema. Nhomba yeCOVID-19 yakatotanga kubayiwa kunyika dzakaita seAmerica neBritain uye haisi kumanikidzwa vanhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti ongororo yadzakaita inoratidza kuti nhomba iyi inokwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyaya yevanhu vari kuti nhomba iyi iri kumanikidzwa iri kushova zvikuru nevana mazvikokota ichinzi ichatopa kuti vakawanda vasvike kubayiwa vozoguma vorasikirwa neupenyu, uye chirwere ichi chichizoguma chotonetsa kurapa zvachose. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vandoro kuti tinzwe pamire bazi ravo.
Bazi redzidzo yePrimary neSecondary rasvika pakuziva kuti gwaro renhema rinoti hurumende ichavhura zvikoro musi wa15 kukadzi 2021 kuitira kuti vabaye jekiseni rekudzivirira COVID-19 pavadzidzi nevarairidzi riri kutenderera pamhepo.
Saka shoko renyu kuvabereki vana vechikoro naivo varairidzi nderekuti kudii?
Bazi redzidzo yePrimary neSecondary rinotora mukana uno kurayira varairidzi varo vanokosheswa, vabereki, vachengeti, vadzidzisi nevamwe vanobatana navo kuti vasateerera gwaro renhema iri.
Ko izo zvikoro zviri kutarisirwa kuti zvinovhurwa riini vandoro?
Kalenda yechikoro ya 2021 yezvikoro zvese zveprimary nesekondari ichaziviswa munguva inotevera. Nekudaro zvikoro zvinoramba zvakavharwa kudzamara chiziviso chepamusoro chehurumende chaitwa.
Panovhurwa izvo zvikoro izvi zvamati hapana nguva yati yatarwa, munenge muchitarisirawo kuti vadzidzi naivo vadzidzisi vaite sei kuedza kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichochi checoronavirus?
Bazi rinosimbisa kupfeka mamaski, kusimbisa kudzivirira kutapurira kweCOVID-19 munzvimbo dzese dzezvikoro, sezvo gadziriro dzichienderera mberi nekuvhurwa kwakachengetedzeka kwezvikoro.
Vamwe vari kutioka vandoro nekuda kwechirwere ichochi chanyanyopararira zvinogona kupedzisira zvakukanganisa dzidzo yemunyika. Sezvatiri kuonawo zviri kuitika kune dzimwe nyika yopedzisira yava yepasi pasi.
Bazi rinoramba rakazvipira mukupa dzidzo yemhando yepamusoro kune vanhu vemuZimbabwe vese, uye zviziviso zvichaburitswa nenzira dzakakodzera.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Inodarika mazana mashanu inonzi yakaparudzwa nemvura yakawanda yakanaya kubva nechishanu chapfuura kusvika nemuvhuro svondorino mumatunhu echipinge nechiredzi. Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vanoti mudunhu rechipinge misha yakaparadzwa munzvimbo dzinosanganisira Checheche neMahenye, uye zvikoro zvakawanda zvinosanganisira Mount Selinda, Green Valley nemapungwana zvakatorwa matenga nemhepo yakanga yakabatana nemvura iyi. Kuchiredzi misha iri Nyangambe muward 23 inonzi yakakanganiswawo nemvura yakanaya zvakanyanya iyi. Ngatinzwei vamadhuku vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Echokwadi tingati nharaunda dzidzidzo dziri kunyanya kuchipinge mawadhi mazhinji. Mvura yanga ichinaya yakatanga musi wechishanu vhiki reyakapedza iyi ichienderana nemafashanu ane chekuita necyclone Eloise. Takamboita zvonando mafashanu anga ari ecyclone Shalane kutanga kwegore. Ndo kunaya kwanga kuchiita mvura yanga ichipanedivire kuMozambique. Mvura iyi yanga ichinaya ine dutu. Payanga ichinaya mvura zhinji yanga isingachasingi pasi nekuti yanga yanaya nguva zhinji sayanga yakuwerera.
Zvii zvakaparadzwa nemvura iyi vamadhuku?
Dzimwe nharaunda dzedu dzemuchipinge dziri kunanangaori. Nzvimbo zhinji kunyanya nematoilets akanyura pasi atoti mablack toilets. Then zvikoro zvakati kuti zvaibva matenga emaclassrooms zvakafanirwa naMount Selinda, Green Valley nekwana mapfungwana. Then migwagwa yatinoshandisa kufamba yanga ichiblokawo nemiti dzaidonha murodhi. Nzizi zhinji dzinoendesa mvura kunana Save dzanga dzazara zvokuti tine vanhu vakatoshayika vakatamika vakafane kuda kukrosa nzizi idzi. Sando situesheni yatinayo kuno kuchipinge, asi Chipinge nechimanimani dzakanyanya kuafektwa nedambudziko dzaranga dzari.
Saka vanhu vari kukanganisirwa misha ava vari kubviswa here mumisha yavo? Nokuti tiri kuona kune mamwe matunhu vanhu vari kubviswa vachinogariswa kune dzimwe nzvimbo dzakasununguka.
Tinangoti pakatanga kuuya mafashanu ecyclone Shalane kuchipinge takawana wadzi regaragaranga rine nzvimbo mbiri dzendozvanga zvose kuchimanimani. Kuchimanimani vakatomboendesa vanhu kumaevacuation centers ivavo. Kuchipinge vanhu vakazoenda kumaevacuation center mvura payanga yakuramba ichiwanza nekuti pakauya cyclone Shalane haina kuzonyanya kuwanda. Saka vamwe vakava kuti aiwa hatiende kusvikira mvura yacho yauya. Saka nzvimbo dzemaevacuation centers dziriko ende kutori nevamwe vanhu variko. Hurumende yakazotaura kusvikira zuro vatiti no vachabatsira veruzhinji vakawirwa nematambudziko edzimba dzakabva matenga kana zvimbusu zvakanyura. Saka pari zvinhu zvatiri kuedza kuitawo kuti titore umbowo hwevanhu vakati kuti vakawirwa nedambudziko irori. Ndingangoti sekutaura kwandiri kuita nemi dani watu wakawanda wali kunyoresa mazika chitoro mapisha zime nchimbo zanga zimesa fambiki nenye kuti kata farwa marondi azo kana kuti batutushana na wezi wanga wani mafone anga pera moto ni kuti magesi kune nchimbo zanga kuti anga aenda.
Saka mnofunga kuti imuri zinga shika uwandu wakadi zaka kanganisiru wa mishane mafasha mai
chikuti anangatara kanya marufu kataka zanga na kumbani zuna zushiki wakakaru tine wani watatu wakashaya ni kunyura murwizi niyo namba wani namba tu zimba za kanyura chaitu wa chiyoso ni makandela kana mtmpiz wa chiyoso na kuma traditional leaders kuchipingi panema records alijori na opa anu nishitora nemi tine misha tineshuka kuma 400 zaka doza kana anga wa ima toilets kana zimba za kapatinga ndozi ziri kuona mchipingi munu asi ishitori hasi zisa ya mashona kuya alikuramba anjuya kushimani mani ata wani sasa nda api kwa masi zisa asi anopura siku shipinge 300 anopura usika suma 500 sana kina kiki kambu ziko na kanyina na kato ichika
awa wange wari mkuru we platform for youth and community development vakulari sumaduku wari parunare kuchipinge na jonga kandemiri we studio 7 Ye Politburo mubadore ZANU-PF vajora mgumbo vanoti nasi chitatu ku Heroes Acre magamba matatu acharadzikwa asi kuchangobvumidzwa vanhu vashoma panenge pachiradzikwa magamba aya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanotarisirwa kutungamira pakuradzikwa kwemakurukota avo matatu aya anoti vaimbove gurukota reZimbabwe raiona nezvekudzidza nedzimwe nyika vasikusiso moyo. Vaimbove gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigima Tiza nevaimbova mukuru weMajeri vaParadzai Zimondi. Makurukota matatu aya akashaya zvondarapera mushure mekurwara nechirwere cheCovid-19. Vagumbo vaudza Standekile Mhlanga weStudio 7 kuti vakuru muhurumende vashoma nehama dzevafishomanana vachabvumidzwa kusvika paHeroes Acre panenge pachichengetwa magamba aya.
Makomredzi aya matatu ari kuchengetwa Spusiso Moyo na Dr. Matiza na Retired General Zimondi gadziriro dzavo dzese dzaiitwa dare repolitibhiro parakabvunzwa mumwe nomumwe hapana akakahadzika kuti esa aya magamba enyika saka vakapiwa ruremekedzo irworo pashiri nhengo dzepolitibhiro dzeZANU-PF dzabvunzwa dzikapawo zvavanoziva pamusoro pavo tichibvumidzana tese kuti magamba enyika hapana imwe hurukuru yatingataura pamusoro pezvavakaita mukuita kuti tisvike patiri senyika yeZimbabwe pazuva ranhasi. Saka gadziriro dziripo ndedzokuti mangwana vashomashoma vachabva kumhuri dzavo ndo vachange varipo paNational Heroes Acre kuti tivape ruremekedzo kwokupedzisira sei. Matiza munhu wandaishanda naye kubvira ndichiri Minister of Transport ndo vakatibatsira pakuita zvokudhirowa zvana Victoria Falls Airport zvana Harare International Airport yava kunzi Haraji Mugabe International Airport nezvimwe zvakasiyana siyana navaZimondi takashanda navo zvikurusa vachiita mabasa akasiyana siyana okuda kubatsira nokukurudzira zvakaitikara kumaprisons zvinoda kuunza nama open prisons kurivira madzimai. Saka magamba vatinoremekedza kuti papera zvokurwa zvokuti vakaenda kuhondo kuti varwe vaya vaite basa rokurira nyika vese vari vatatu vakadaro vapinda zvemuromo vakaita mamwe mabasa makuru okuona kuti upenyu hwavanhu hunde pahunenge huri pazuva ranhasi vanenge vachichengetedzwa havo navashoma vanenge varipo takamirira nyika yese kuti endai nyumuruka nokuti tese hatikwanisi kuti tisvike pamarinda nokuda kwechigwere chiripo ichi.
Avo vange vari nhengo yePolitburo mubatore ZANU-PF vaJora Mgumbo vari parunare kuHarare na Standekile Mhlanga weStudio 7. Dare resinete remu America nezuro raka vota richibuma kuti vanhu vatatu vakatumwa nava Joe Biden vave makurukota muhurumende yavo. Va Lloyd Austin vachave munhu wechitema wekutanga kutungamira bazi rezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary. Amai Janet Yellen vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi rinoona nezvemari kana kuti Treasury Secretary. Uye amai Avril Haines vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi reNational Intelligence. Muzvinafundo masocha vanoti vaBiden vakasarudza nyanzvi dzekuvabatsira mubasa guru ravatangidza iri.
Pakaita vatatu parizvino veDefense va Lloyd Austin vakakonfirmwa zuva rimwe chetero neveestate vatingatisu veforeign affairs vaTony Blinken. Zvose nevamwe vazokonfirmawo vikinoi vetreasury vokumaruku vaJanet Yellen. Tichitarisa vamakurukota iwavo vanhu vanenge vane unyanzvi hwemabasa vanzi vaite kunyanya Lloyd Austin ndiwe mutemo wokutanga kuti akwanise kuva mukuru mukuru kana minister wedefense kuti noruzivo rwavo munhu wakanga ari musoja kwaupenyu hwake hwose. Saka tichizoteverwa navetreasury mudzimai wetreasury amai Yellen avo mune ndiye mudzimai wokutanga kuti akwanise kuva gurukota rinozoona nezvemari, asi havari kusarudzirwa nokuti ndovokutanga kuita mabasa iwaya kana kuti vaBiden pane zvavanoda kuratidza kuvanhu, kunyanya asi kuti vanhu vasarudzwa zvichienderana nedzidzo dzavo, experience yavo nemaskills avo. Saka vanhu vanoutese hwebasa iroriri vakamboita zvakarirekera ikoko. Ende zvekare vaBiden vane meseji yavari kuda kutaura kuAmerica nepasi rose kuti mukuumbwa kwehurumende kuzotonga nyika hakufaniri kunge kuchitariswa kuti uri werudzi rwupi, uri mukadzi here. Ndosaka vatorawo nyanzvi yechitema isati yambotonga. Tikatarisa futi vaTony Blinken avo sekretari vestate ndiwo chiso cheAmerica pasi rose, munhu wedepartment of state unenge achiike zvinoenenga vaachishandana navaTrump. Saka vaBiden vari kuumba hurumende yavo zvisina kupokana. Ndosaka vachinge vakasira kukonfirmwa kunoitwa uno kuAmerica handiko kungoti president unongoti iwe uyautonge nei. Aiwa
vaBiden sokuona kwenyu vakanangana nezvinhu zvipi mazuva ano ekutangaya?
VaBiden vakanangana nezvakawanda zvakaoma muAmerica muno muchionera pasi rose, kunyanya COVID-19 coronavirus iri kuuraya mazana namazana pazuva rega rega. MuAmerica vanenge varoda kuumba hurumende yavo nokukasira, hurumende yavo inenge ine nyanzvi dzinoshandira pamwe kuti dambudziko recorona iri virus rikwanise kupera nevaccine zvichizokwanisa kusumudza ufumi hwenyika. Vanenge vakanangana zvekare nokuti vape vanhu veAmerica mari yestimulus yei yokusapota vanhu vomuAmerica kuti vakwanise kunotenga pamwe chete nemataxi zvekare pamavhiki kana mwedzi iri kuteverai. Saka zvinhu zvavakanangana nazvizvo, kana vakakwanisa kupedza dambudziko recoronavirus, vakakwanisa kupedza dambudziko rokuza mabasa kuri kuitika pavanopa vanhu mari vanoenda kumabasa, then vanoenda kunotenga, then mabasa anobva akriyetiwa vanhu votadza kufa. Ndo zvavakanyatsokundangana nazvo izvozvo. Ndosaka vachitaura kuti pari zvino nekufa kuri kuita vanhu necoronavirus tiri muhondo, nokuti coronavirus iri kuuraya vanhu vakadarika hondo ipi zvayo yatiyari kuva pasi rino.
Kuna zvakambodzikwa navaTrump vari kuzvibvisa vachidini vachidini, zvinhu zvavakatarisana nazvo zvavari kuda kuchinja hazvingavawandiri here vakazvitadza kuzviita?
Handioni sokuti zvingavawandira. Tichitarisa vanhu vavadoma kuti ndo vavanoshanda navo, vanenge vachivabatsira, vanhu vanoruzivo, vanhu vanoti vane respect yokumapato ese amadhemokrasi namarepublican. Zvekare mitemo yacho iyeye yavanoda kurivhesa mitemo inotoita kuti vakwanise kushanda zvakanaka vachibetserwawo nedzimwe nyika zvakafanana nokudzokera mubatanidzwa weworld health organization vachida kunge vachikwanisa kuti vapedze coronavirus, chirwere chapambira pasi rose. saka vanoda kudzokera mubatanidzwa weWorld Health Organization nokuti coronavirus ikapera muno muAmerica ikanzi yasara iri kune dzimwe nyika nokufambirana kunoita vanhu inongodzokazve muAmerica saka ndiwese kuti zvinhu zvakavawandira sei vari kutoita zvinhu nenzira yekuti zvivanyoroviri vakusevenzawo nedzimwe nyika tatiti saka ndipo vari kuda kuti vaunge hurumende yavo inoshanda nepasi rose ivi noufumi hweAmerica haungamuti ufumi hweAmerica kana kune dzimwe nyika kuchisiyiwa necoronavirus saka vari kudzokera mubatanidzo yakasiyana siyana yeclimate change vari kudzokera imomo nokuti idambudziko rinobata pasi rose kuti ikonomi yeAmerica imuke hunge nyika dzose dzakatenderedza nedziri kumhiri kubva kungwa dziri kure nedzepadhuze vanhu vaino utano kwavo saka handifungi kuti zvinhu zvingavawandira
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ari kushanda usiku nesikati vasina kana mapPEs vachisevha vanhu aniki mangwana wotaura zvakadaro mashoko ekuti madokta vari kuuraya vakuru vakuru vehurumende chingaite chokwadi ichocho chokwadi vaniki mangwana ka ngavaite munhu kwaye anomiririra vanhu itori mhosva yavakapara iyoyo. This is criminal offense and of which vanofanira kuti vasungwe nemashoko avakataura maniki mangwana vanofanira zvakare kuti varizaini varegedze basa pamusoro pemashoko avakataura ivava. Tarirai Hope Chimono akangonzi akanyora pamusoro pekuti mwana akarohwa nemapurisa akafa ezvinezvi ari muchitorongo asi iwo vaniki mangwana anotaura mashoko ekuti madhokta ari kuuraya vakuru vakuru vehurumende ende zvishuwa vakuru vakuru vehurumende vacho vakafa saka siye vari kunze vaniki mangwana ngavafanira kutobatwa vaburitse humboo hwezvavakataura. Madhokta ari kushanda asingapuhwe mari vachitungamira kudzivirira chirwere checovid vasingapiwa zvemaPPEs zvokuzvichengetedza asi munhu mukuru akaita saamangwana ndiye anotaura mashoko akadaro. Aiwa tinoti isusu ngavasungwe ngavaregedze basa kubva nhasi ngavamire kuva mutauro wehurumende nekuti hurumende inoziva vaitarisire kutsuka zvinhu zvakadai vakrieta ukama hwakaipa pakati pemadhokta nevakuru vakuru havachina chivimbo izvozvo nemadhokta kana ivo madhokta asina chivimbo nevanhu vakuru zvichafamba sei izvozvo chokwadi vaniki mangwana ngavaregedze basa kubva izvozvi ndatenda hangu.
Ini hangu ndichida kungotaura zvishoma pamusoro peurwere hwekorona asi ndichitarisa hangu ndichitaura ndakanangana nesaidhi rehurumende tinoona kuti maefforts ari kuiswa nehurumende against fighting this disease madikidiki chaizvo chaizvo nekuti ngatitarisei for examples panguva yaiitwa macampaigns almost everyone akakwanisa kusiyiwa ane t-shirt ane kepesi ane zambia yemusangano and everything zvese zvaiitiwa pachena vanhu vachipiwa pachena but now nekuti kwauya covid hapana even mask iri kwanisa kupiwa munhu nehurumende masanitizer acho ekuti vanhu vakwanisa kubetsereka nezvinenge zvichida kuitiwa pane vabatwa vacho ne kuti utachiona hwacho hwecovid husaramba huchienderera mberi hapana zviri kuitwa saka hatizi kuti mafunds ehurumende anongoallocatewa kuti abetserai pane zvekukambena here kana kuti zvekuchengetedza upenyu hwevanhu ndo zvishoma zvakangotiwo kana pane vanogona kubetsera nekunzwa nekuona kuti zvinofambiswa sei votibetserawo because kwatinonge hati hapana kana hurumende yedu isingagoni kuchengetedza upenyu hwedu isingaoni upenyu hwedu sehwakakosha.
Kwazvayo kwazvayo vashamarari vestudio seven ndangu zitandrinoitwa mazana mazana ndiri pano papretoria apa ndandida hangu kuti musiwo meseji yangu kuna na vaniki mangwana kuti vanotaura mashoko anorwadza zvikuru pamusaka pana namukoti nemadhokotera vanoita basa rakaoma usiku namasikati votaura havo kuti hanzi ndo anokonzeresa kufa kwevakuru vehurumende ne mashoko avaniki mangwana akashata zvikuru pasinawo atienda hangu.
Vanhu vanombo ekudii vanhu vachangotaura kusvika mweyavo yamira nokuti kana vamborege kuti aura ivo vana chiwenga rake mbomhadhi kana vasingagwari ngavabude vataure kuti hatigwari hatipi minyoka negaviyo iripo isi kutaura hakudhaki tinongotaura hatimborege and there is no smoke without fire ukadwa vanhu votaura kana makunga akunga anenge aitika ivo vanohleika vasina covid yacho ngavarege vanhu vataure vanhu vakataura kana vasina covid hazvire kuti vo vangaita covid kutaura kwevanhu hakusiko kunovapa covid asi kuti toita dohwa zviripo regai vanhu vataure kutsvaka kuvhundudzira vanhuko hatipohwi kuvhundudzirwa taneta isi tohlei kunoona isi takasasikwa kare zvevanhu vezano hatinombozvitevedzeri
adi maadi vestibio 7 apo ari kutaura ndomunyaradzidzi vatedhiasi ari mugauteng province maembe nomapfanya korona yapakaipa pakaipa kuzimbabwe kuwana vaitemberekuti ende ndotenda mapresidensi menyika kuti akavhara manyika dzavo akavhara bcause vasingadiogadzira zvipatara vasingadi kuhurisa madokta nemanesi nekuti ngamishonga muzvipatara vaitemboti vanorapwa vachirapwa muno vanhu vaya ngavagadzise maavara kunyika yavo amboone munhu ari bhuchena chekona haumana va ngaite sirias nezano
izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
tavire nekambo kake tanga wandida love first sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103 hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarayiridzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yecovid-19 mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuchipinge nekuchiredzi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka